tiri kuita misangano yeAGOA midterm review yeAGOA ikuongorora kuti AGOA yabatsira here munyika dzemuAfrica. Tikuona kuti inokwanisa chaizvo kubatsira munyika dzemuAfrica. Ndiri kuedza kuti nyika ngadziwande dzemuAfrica dzinoteka advantage iyoyo yekuva nyika dzeAGOA. Iri kubatsira kuti iye zvino vazhinji vedu tave vanhu vanongori pachirungu tinoti entrepreneurship. Tese tese tiri kubata-bata ende tine zvigadzirwa zvatiri kugadzira zvatinoti ngazvibudewo kunze kwenyika tinotengesa. Munozviziva tiri pakubudisa zvigadzirwa kunze kwenyika munobhadhara mari. AGOA inotibatsira kuti America inotambira zvigadzirwa zviya isina chainotipeiwo chibatiso pazvinhu zvigadzirwa zvenyu. Saka inokwanisa kuti ibatsira kuti tibudirire paupfumi hwedu as vanhu neupfumi hwenyika.
Tinoona kuti panyika dziri muchirongwa ichi cheAGOA Zimbabwe haipo. Pane zvamuri kuita here kuita kuti Zimbabwe iwanikewo ichipinda muchirongwa ichi?
Semuzvarwa wemuZimbabwe ndosaka ndiri kumiramira nekuti dzimwe nyika dzive dzinowanikwa dziri panzvimbo iyi dzekuva AGOA. AGOA yakatangiswa gore re2000 ende tiri kuti pari zvino Zimbabwe yakufanirwawo kuva irimo maAGOA kubatsira maentrepreneurship vatinawo varimo munyika kuti tikwanise kusumuka nenyika yacho ikwanisewo kusumuka. Pane zvakawanda Zimbabwe zvainokwanisa kuti iite zvetiri kuti dzimwe nyika dzikwanise kuita, asi kuti AGOA igoveo yakasimba vanofanirwa ivo veAmerica kuti vabvume kuti nyika dzese dzese dzikwanise kuva maAGOA. Munoziva nyaya yeAfrica Continental Free Trade Area yeintegration yekuti tiri kubatanidza nyika dzedu dzese muAfrica kuti tive tinotrada pamwe chete. Izvozvo tiri kuti AGOA ngaibatane neAFCFTA African Continental Free Trade Area kuti tikwanise kusumuka pamwe chete neAGOA yacho neAfrica Continental Free Trade Area nyika dzedu dzigoveo neupfumi.
Asika tinoona kuti iyo AGOA inoti inoda utongi hwejechetere kuti unge uri munyika dzinopinda muchirongwa ichi. Munoona Zimbabwe ichizokwana here?
Inokwana. Zvese zveutongo hwenyika zvinogadziriswa ende tichiti tiende mberi tigoveo mamembers eAGOA. Tinowana tichisaririra pane dzimwe nyika dzinenge dziri muAGOA, ana Mozambique, ana Lesotho, ana South Africa, ana Zambia varimo AGOA iyi ende tinofanirwa kuva musadhaki medu imomo. Tinoita kuti ndonziva kuti nyika dzese idzi dziri kutokwiridzirawo naidzo kuti titaure nevhoisi rimwe chete kuti tiri kuda kuti nyika dzedu dzese dziri musadhaki dzigovewo mamembers. Izvo zvinogadziriswa. Andione pane chakarema panyaya yena governance.
Tombotarisa mune remangwana, pane zvirongwa zvamuinazvo here?
Iye zvino tiri kutore mubishi rekugadzirira tichizeya kuti toifambisa sei musangano mukuru uchaitirwa muSouth Africa kutanga kwemwedzi wembudzi pasvondo racho rekutanga racho. Tiri kuita musangano mukuru kukurusa chaiwo weAGOA tichitaura neAmerica. America iri kutouya ikoko muSouth Africa kuti tigare pasi titaure nyaya iyoyo yekuti tinoda kuti AGOA igove inosumudzirwa pairi kuexpire pa2025.